Manera kanaka muri Zimbabwe ino ni Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 22, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maregulations ekunyoresa kuzovhota asati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishini yatinoda ndeipi. Chekutanga tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution.
Sangano re-Electoral Resource Center rinoti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga mishina yesarudzo. Vagari vepapurazi remanzou varikunetsana naamai Grace Mugabe vanoti votyisidzirwa nerufu nemapurisa ari papurazi iri. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira munyika reElectoral Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo dzinozoguma dzoita mutauro. Mashoko aya ari kuuya apo ZEC yave kugadzirira kutenga michina yekuvhotesa yemabiometric voter registration kana kuti BVR. Makambani maviri anoti yekuChina neGermany ari munyika kushambadza michina yavo kuZEC uye nhasi vange vari paHarare Polytechnic College vachiedza kuratidza mashandiro emichina iyi. Hatinokwanisa kubata sachigaro weZEC amairita makarau sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda chimini.
Hazvisi kutifadza kuti ZEC yatosvika pachinambwe chekutenga mishina iyoyo isati yagadzirisa mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei. So muchinzwisisa pane nyaya yekuti pane maregulations anofanira kugadziriswa akanangana nenyaya yekuti vanhu vachazonyoresa sei kuzovhota. Maregulations iwo haasati agadziriswa asi taakutotenga equipment mishina mishina iyoyo inova ichazoshandiswa pakunyoresa vanhu. Saka mishina iyoyo inofanira kunge iri mishina iri kutsvagwa tichitogara taziva kuti mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei yagadzirwa tawirirana yatovapo. Saka vari kuita sevaendera kumberi tiri kuziva kuti taimu yaakupera asi tiri kukurudzira ZEC kuti itangomhanyire kuita zvinhu zvekuti tingozobvisa pamabhokisi tichitika kuti zvakati chaitwa zvakati chaitwa asi kumashure wekuti tatagadzirisa nyaya dziripo. Saka maregulations ekunyoresa kuzovhota haasati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution. Saka pane rimwe buri riripo ipapo. Saka tikamhanyira kumberi toita zvese izvi paine maburi akawanda kudaro tingangopedza zvakanaka toti takazoongorora vanhu vacho vese vaiti vanokwanisa kutipa makitsi iwavo tikadedza vanhu kuti vauyozoobseva asi tisina kugadzirisa zvakaipa panyaya yesarudzo dzedu. Zvakaipa ndezvekuti mitemo yacho haisati yabudiswa pachena haina kunangana neconstitution. Zvakaipa ndezvekuti maregulations acho haasati agadzirwa asimbiswa kuti titi yataane mitemo kana marules achashandiswa kuzonyeresa vanhu kuti vange vachizovota iyo nyaya yacho yekuti titeste makitsi acho tizomatenga hatisati tabudirwa pachena kuti zvichanyatsofamba sei kana tapedza kutesta makitsi iwawo
ko kumabvuku uku muri kutumirawo here mumwe munhu kuri kune urongwa hwemusi wesvondo uye maudzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei
kumabvuku tiri kutumidzira munhu achange akatimiririra pakuchanoitwa pilot testing iyoyo taudzwa kunzi zeki ichange ichinyoresa sezvandataura vana vechidi kutesta kuti mishina yacho iri kushanda here
mukuru weElectoral Resource Center vatawanda chimini vari parunare muHarare Vagari vepapurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ari papurazi iri ave kuvatyisidzira vamwe vavo nerufu kuri kuedza kuvamanikidza kuti vabve papurazi iri. Purazi iri rinonzi rakapiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Vagari ava vanoti vaendesa nyaya yekutyisidzirwa kwavo kukomishen yeZimbabwe Human Rights Commission iyo inoona nezve kuchikorwa kwekodzero dzevanhu uye iri kuongororawo zviri kuitika papurazi iri. Dare repamusoro rakati vanhu ava vasadzingwe asi mapurisa anonzi ari kuramba achizvidza mutongo wedare. Gavhna weMashonaland Central vaMartin Dina avo vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Grace Mugabe purazi iri vavimbisa kutifonera kuti tinzwe divi rehurumende asi havana kunge vaita izvi pataenda kumhepo. Hatinawo kukwanisa kubata mapurisa ekuma Zoe ayo anga asiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaparadzai murambiwa mugari wepapurazi remanzou tikatanga nekuvabvunza magariro avo.
Kubva pakauya veHuman Rights Commission hapana chati tachinja nokuti zvinotaatiri kukoti nomukomana uyo akarohwa uyo koti ichataura kuti vakatoerengeswa mapurisa unzi verengai munzwe zvemutauro zvakatongwa nekoti vakazvizivi vakataura tabuda panze vakati hano varubeta kuti hatichadaro asi manheru acho vakadokerwa vaamunhu vaichinaya nhasi taiva vanga vari munhu iye Human Rights Commission yacho taifonera haina zvayambotitaurira vangoti dzikunda ezvinokwasviba havana kuu
saka veZimbabwe Human Rights Commission vanga vavimbisa kuti kana maita matambudziko vanouya vachitaura nemi
vanga vati vanouya vachitaura nesi asi havana kuzouya manje vachitaura nesi nhasi takangomira nanhasi mapurisa vatotiporomisa kuti mangwana vari kuuya vakawanda saka takangomira plus vatotizvo vane vanhu vavanongedza kuti tiwewe newe 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 takuzivai tichangokutisa picha anytime
vanhu avari kunzi vaita sei
izvozvizvi vari vatotingoonawo kuti vangaita sei kuti vakawanikwa vari pamisasa yavo yavanoduka kana kuchinge kwasviba nokuti vakutotyira upenyu hwavo isusu taakutotyira upenyu hwetende hatichatozivizi ramangwana racho rinenge rakamira sei iye Human Rights Commission dzavau last time vakamboti hatiregai kupota mutibudisa mumapepa nhau saka zvavari kunyatsoita chaizvaizvo kana rubatiri hwomukomana akarohwa kutizive kuti mukomana uyo akarohwa uyo iye vakamuona akasungwa asi kubva pa vakamurova havana kuzoita folati kuti vazive kuti munhu uya mupenyu here apona here mari akaratidzwa zvakazvimira sei vakabva vangoenda vabva vangoenda zvachizvo
saka chikonzero chii chaakuita kuti mutyisidzirwe nerufu apa uye kunzi muri kunzi musataurai nevenhau nendawa iyi
kwakuda kuti hanzi zvisazikanwa zvinhu izvi zviri kungoitwa zvirikidzi nokuti chezvinezvi last time takaenda kuna vachiuri vakati ivo hatizivi vanhu ivavo tikaenda pamazoe zvikanzi kana muchinge mavaona ripota yepamazoe tasvika pamazoe ofisai chaidzi wepamazoe akati ndeyedu vanhu ivavo tiri kuvaziva asi kuti inini kumashure kwangu ndakanongedzerwa pfumo ari ofisai chaidzi ari kutaura saizvozvo tikati vakanongedzerwa pfumo nani zvikanzi kune vari kuseri kwangu vandisingakwanisi kutaura asi tandinokuzivisai ndikuti taakubuda akazoti varume ndandakaomesa mwoyo pamapinda muno asi iye zvinezvi tiregai ndichikutaurirai vanhu vari kuda nzvimbo yeisestifeni
mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi iri vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare mu Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kuedza kumanikidza vemabhizimisi kuti vaendese mari kumabhanga nechimbi chimbi sezvo mari iri kushomeka zvikuru munyika. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaita musangano nevemabhizimisi ava kuti vazeye nyaya yekushomeka kwemari. Ko izvi zviri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Ndingati svondo rakapfuura isu vezvitoro nevamiriri vezvitoro takasangana nemukuru weReserve Bank vaDr. Mangudya. Zvakazoita kuti pamunge pachibuda ndingati mashoko ari kutendera ari kubva kuRBZ ekuti number one nyaya yekuti mutengo inenge iri mitatu pazvinhu zvinenge zvichishengeswa muchitoro wakabva wadzima, uyewo nyaya yekuti munhu akaita akatengesa zvinhu ochengeta mari zvakabva zvabviswa izvozvo. Munhu anofanira kuti akaita mari yaanenge aita pazuva iroro mune remangwana makuseni kana musi wakare uyo oendesa kubhanga. Uyewo yatinoti cashback yakadzikiswawo, saka pakazotarwa kuti munhu anokwanisa kuti akatenga ngati vatengi anokwanisa kunge achipiwa cashback $20. Ndo yatakawirirana iyoyo. Chinhu chatakawirirana hasi zvokuti RBZ kana kuti bhanga guru renyika rakangomuka raakuimpoza raakuti vezvitoro chiitai zvakati. Takatoita musangano tikagara pasi tikaona kuti ndezvipi zvinobata kuti nyika iende mberi. Saka ndosaka makaona pakuzoparurwa mitemo minyowani iri kutenderera iyi.
Asi pane zvamuri kuona kusvika pari zvino, mungati zviri kushanda here?
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda, nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga. Dambudziko ranga richiitika kana kuti dambudziko ranga tiri kuitika nderekuti vezvitoro zvikuru izvi vazhinji vachona vanga vasingaita havo ukopokopo kutaurwawo, vanga vachitoendesa mari idzodzo. Asi makatarisa panyaya yecashback yatingati mari musaurudzo inopuhwa munhu anenge atenga muchitoro yanga ichishandisiwawo nevamwe nenzira dzisidzo, nekuti vanga vachizonyora somuenzaniso wakapuhwa zvine mapepa takaona kuti mumwe wechitoro akanga aita mari inoita kana kuti 40 million achifanira kuiendesa kubhanga, asi kubhanga akaendesa 10 million US dollars. Akati 30 million US dollars akanga apa vanhu vakanga vatenga achivapa cashback. Asi muongororo yakanoitwa kunopinda muchitoro make imomo nevanoshanda kuReserve Bank vaitarisa pazuva rega rega panguva inoikwana mwedzi, vaiona kuti vanhu vaitonyimwa vanhu vanga vachitonzi muchitoro imomo havapi cashback. Saka ndo zvimwe zvimamwe matambudziko anga achiitika iyoyo, kuti vamwe vanhu vanga vachinyepera mutemo iwoyo votora mari yavo iendesa kumusika mutema, asi vozoti ivo vanenge vapawa cashback.
Asika vamwe vari kuchema chema kuti vakaendesa mari yacho kumabhanga havazokwanisi kuiwana kana vava kunohodha, zviri kufamba sei ipapo?
Ndingati iroro idama rinenge richitaurika, uyewo kune vakataurawo mashoko iwayo vakati hano isusu tinoda kuti kumabhanga kunge kuine yatingati muchirungu confidence. Inyaya yatakatogara tichitaura ende inyaya yatakataurawo idzi mumabhangano wachina iwoyo kuti nyaya yeconfidence. Asi mukatarisa muchaona kuti muchirungu vanoti two wrongs do not make a right. Kunyange dei zvazvo pachizoita matambudziko apo tinotarisa kuti sezvakaita ipapo musi watakaita musangano zuva ranga rapfuura tisataita musangano iwoyo mumapepa atakarakidzwa nemukuru weReserve Bank vakanga vatoendesa about 100 million yavakanga vaita mucirculation yavakanga vaita muiconomy iyo yakanga yabva kuAfricbank neimwe yakanga yabva kutengeswa kwakaitwa tobhako. Ndodaira kuti tobhako yakatinga yaunza foreign currency inosvika about 102 million US dollars. Saka mari iyoyo yose payakauya yakabva yangoiswa muekonomi kuti inge inokwanisa kunobhadhara, because kune vanhu vakawanda makambani akawanda vakanga vachinetseka kubhadhara zvinhu zvavakanga vatenga kunze. Saka mari iyoyo yakangonangana naizvozvo gavhena vakati ndakubhadhara mari iyi kuitira kuti vanhu vasanetseka, vanhu vakwanise kunge vachiunza maraw materials avanoda kunge vachiunza nezvimwe zvakadaro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nevari kumazowe kuchiweshoko kumashonaland central uko tiri kuita hurukuro navakudzanai Kaseke. Vakaseke vanoti dambudziko ranyanya kunetsa munzvimbo yekuchiweshe inyaya yenzara.
Kungoti zvinzera zviri tingangobvira pakuti vanhu havana chekuti vanyatsowana vamwe vazhinji havana chekutokohwa chaina pazvibati nguva yekuti vamasete zvavaita zvekusiwa nerusaruro saka vamwe havatorina zvekutokohwa zvacho nemvura yakazowana.
Vari kurarama sei vana?
Upenyu hwakatongomira vanhu vazhinji zvekuti vanenge vachitongoedzwa kutongotsvaga chikafu chezuva iroro nguva zhinji dzavanenge vachitongoitawo. Vari kuenda kunoshandira kuirigesheni zvekuti munhu unoona murume mukuru achienda kunosere oshandira pamwe maorenji chaiyo chaiyo opiwa katsapuke maorenji pamwe opiwa kana mambaira avanase kungodyisa mhuri.
Kune mapurazi akawanda here ekuti vanhu vanokwanisa kuenda kunoshanda?
Vazhinji vana kutozongopona nekuenda kuirigesheni skimu yekwanegomo kuno kwavanoswera vachishandira ingava maorenji kana mambaira vanguwanise kuraramisa nacho mhuri.
Kwanegomo uku ndekwamambo here kana kuti ndiani muridzi wediridziro iri kana kuti irigesheni?
Iri diridziro iri ndiri nharaunda asi riri mudunhu rachiti negomo saka rikangonzi negomo irigesheni skimu.
Rinokwanisa here kuti ripe vanhu vakawanda mabasa kana kuti vashoma shoma vanokwanisa kuenda kunoraramirapo?
Sezvo vanhu vachina vari kutambudzwa nekuti mirigesheni maina vamwe minda yakutorariro futi nyaya yekushaya zvekushandisa neminyaya yekuoma kwakaita hupfumi hwenyika saka vari kungorimawo zvishomana zvavanenge vakwanisa kurima nharaunda youya vachinoshanda imomomo vachino kupiwawo zvavanenge vakwanisa kuwana kuti vagona kuraramisa mhuri.
Saka kunze kwekurima vanhu vanoraramawo sei munharaunda yenyu?
Vamwe vachona vanoenda kunochera goridhe kumakorokoza ari kunzvimbo yerosa nekwakakura.
Richiriko here goridhe racho?
Saka vazhinji vachona senguva ine vanenge vakaomerwa nekuti inyaya yenguva yekunaya kwemvura zvekuti kuti vaende kunochera pakanenge pasingairi.
Ko nyaya dzekuuraura idzi zvakamirawo sei kunana mazouku?
Vanhu vanopota vachienda vanhu vari kupinda vachipinda kumadhemu akaita saivana negomo dhemu vanenge vachinopindawo nemamburi vachidza kubata huri kuti vawanise kuraramisa nacho mhuri.
Ko vechidikiwo vari kurarama sei? Ndiwo mabasa avari kungoita aya zvekukorokoza nezvekunoraura hove izvi?
Vamwe vanotozongoswera vachitenderera vasina chavanenge vachiita vongoswera vachitenderera kutozongodzoka pamba vakunetsa vabereki vaita chekudya.
Kuri kuti vatungamiri vehurumende vakateerera zvii zvamunofunga kuti vangaitirewo nharaunda yenyu kuti mukwanisewo kuti munge muchirarama zviri nani?
Dai vagona kuundawo maprojekti kumaviki kuti vagone kuwana zvekuita vakawanawo chekuita zvakapaa nekuti kana pakaitwawo kana vakagadzirwa kana timu yebhora chaino kuti panopindwa timu yebhora pachapinda vanhu mabasa vamwe vanoenda makochi vamwe vanoenda kuadministration pakufamba ikoko kuona vachange vachitorawo mari pamagedhi saka bhora rinenge richiunzwawo mari vachiudza entertainment munharaunda zvokubatsira vanhu kuti vachidika vasave nepfungwa dzekuzoribisa vamupedzisira vakusvika pakuba.
Ririko here dambudziko iroro rekuti vanhu vari kubirwa zvinhu?
Tinguva imi yekutokohwa tingiravazhinjimakore si kunotanga kutobiwa mukati meminda nekuti vanenge vasina.
Mugari wekuchiweshe vakudzanai Kaseke vari parunare kuchiweshe kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Edna Matsanga vesangano reWomen's Empowerment for Southern Africa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Matsanga.
Ndinotenda.
Mungatitsaurirawo nezvesangano renyu uye zvekuti rinoita mabasa ei?
Inini ndinotungamira sangano rinonzi Women's Empowerment Foundation for Southern Africa rinoshanda nekusimudzira matarisirwo anoitwa madzimai munharaunda, mumapepanhau, maredhiyo, paindaneti kana nepamatiivhi. Uye takatanga programu yedu yatiri kuita yatiri kunyora nyaya dzemabasa akanaka ari kuitwa nemadzimai munharaunda dzavo kubatsira vasikana kana kuti kubatsira mamwe madzimai tichidzidzisa pawebsite yedu inonzi wefsa.org. Ipapo vanhu vakaenda vanokwanisa kuverenga nyaya idzi nekuti isu tinoona kuti kazhinji madzimai anotariswa sana mai anotariswa sevaroorwa asi chokwadi chakanyanya ndechekuti madzimai munhu akangofanana nemunhu wese vane njere vane zvakawanda zvavanoita maloya, madoctor, mateacher, nizvimwe zvakawanda. Asi kazhinji tinosikana nyaya dzemadzimai dzichibuda mapepa nawo, dzichibuda pamainternet. Zvinonyanya kutaswa kunzi akarorwa here, ane vana here. Ndochinhu chinonyatso kutanga. Then kochizotaswa kunzi anoita nezvei. Asi isusu tiri kuti manje ngatishandurei mafungiro iwayo nemataurire iwayo akadaro. Ngatitangei nekutarisa kuti ndiloya here, ndidoctor here, nditeacher here. Then tochizotarisa kuti ndimai here.
Muri kuona zvichiendeka here? Nekuti tinoona kazhinji nyaya dzatiri kuona dziri kunyanyobuda pamadandemutande dzinenge dzichizvidza madzimai.
Nyaya dzinenge dzichizvidza madzimai ndosaka tatanga manje chirongwa icho chichi. Tine mahashtag atiri kushandisa paindaneti, paFacebook, paTwitter nepaInstagram chekuti taakudawo futi kuchiunza nyaya dzakawanda dzakanaka. Nekuti zhinji dzacho dzatiri kuona dziripo dzinozvidza madzimai. Saka izvozvi tachiti aiwa chiregai madzimai anyore ega nyaya dzavo vachidziisa pawebsite yedu, isusu todziparadzirawo futi padandemutande pese ipapapa kuita kuti tikwanise kurangoti kuderedza uwandu hwenyaya dzakashata tichisawo dzedu dzakanaka ipapo.
Mahashtag amuri kushandisa aya ndeapi? Kuti vanenge vachidawo kunyora nyaya dzavo vanowashandisa sei?
Kana munhu achiita mabasa akanaka ekubatsira madzimai anokwanisa kushandisa hashtag, hashtag all women are role models. Kana achiita mabasa ekubatsira vanasikana anokwanisa kushandisa hashtag stronger for girls.
Muri kuona vanhu vachitambira sei chirongwa chenyu?
Tiri kuona vanhu vachitambira chirongwa chakanaka. Kazhinji tinosimbikwa vanhu vachiita nyaya dzezvemadzimai dzinobhowa dzezvavanenge vachiita, asi tiri kuona kuti hachisi chokwadi nekuti vanhu vakawanda vari kuenda pawebsite redu vachiverenga nyaya idzodzi zvakanyanya. Tikatarisa vanhu vari kuenda pawebsite, vazhinji vacho vari kungonanga kunyaya idzodzo chinodziverenga, uye vari kuya kuFacebook page yedu, vari kuya kuTwitter yedu. Saka vanhu vari kudzifarira nyaya idzi dzakanaka, dzinosimudzira madzimai, dzinoratidza madzimai neungwaru hwavo neuchenjeri hwavo nekusimudzira kwavari kuita nharaunda nenyika nemhuri dzavo.
Vamwe vangada kuzivawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti ndiani chaizvo anonzi Edna Masanga, uyezve pane zvakaitika here muupenyu hwenyu imimi zvamungati imimi zvingachingisiwo mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Ini ndinofarira nyaya dzekusimudzira madzimai nekuti inini ndakabarirwa mumhuri yaitambura zvakanyanya. Takakura tisina tichiita chikafu chekutsvagiridza, mbatya dzekutsvagiridza butsu ndisingadzizivi. Asi amai vangu vairamba vachingonditi unoziva kuti Edna, iwewo ukashingirira chikoro, ukapasa chikoro, uchatozokwanisa kuzvitengera zvese zvaunoona izvi nevamwe, butsu kana kutozotenga imba yako kana mota yako. Ende nguva iyoyo inguva yekuti vanasikana vainyanyokurudzirwa kuti vaende kunoita kana kuti vashande vemudzimba kana kuti varorwe. Asi mai vangu ini vainditi aiwa, iwo unokwanisa kutoita doctor, unokwanisa kutoita lawyer. Saka zvakandiita kuti inini nditange kuimagina imwewo world yandanga ndisiri kukura mairi. Ndakatanga kuimagina kuti zvinombofamba sei kana munhu aine mota yake kana munhu yake. Saka ndakatanga kushanda nesimba uye ndikazokwanisa kubva kumusha kusvikawo ndaakutogara kueurope. Ndakatozokwirawo ndege, ndikaita munhu wekutanga kukwira ndege mumba medu, munhu wekutanga kutenga mota, ndikabatsirawo vanhu vemumhuri yedu. Saka ndinoziva kuti inini mashoko ane simba. Mashoko atinotaura, mashoko atinoparadzira paindaneti iwaya hauzoziva kuti anotyora upenyu hwemumwe munhu here. Asi tokuti tikaparadzira mashoko akanaka, mashoko iwaya anobatsira kusumudzira vamwe vanhu, anobatsira kuchinja upenyu hwemumwe munhu. Semashoko amai vangu avaigara vachingonditsa kuti aiwa, kuroorwa handiko chete kwaunofanira kushingirira. Iwe unofanira kushingirira kuti utange wave chimwe chinhu, wave doctor, wave lawyer, wave journalist kana wave teacher.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Edna Masanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndinotenda ndini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya, uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya iri kutyora mbabvu vanhu vakawanda yekunzi vana vechikoro kana vabereki vanenge vaine vana vechikoro vasina mari vakukwanisa kunge vachibhadhara nezvipfuwo chipfuwo chikuru chiri kunyanyotaurwa nezvacho imbudzi muhurukuru yedu tabatawo vanove mutungamiri wesangano revadzidzisi Dr. Takawafira Joe vanotungamira sangano reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ kuti tizivewo kuti ivo sesangano revarayiridzi kana sevarayiridzi vari kutambirawo sei nyaya iyoyi
iko ndokupenga masikati chaiko nekurota masikati tandoda kuti titaure ndezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yemoteresera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaivo chaivo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro tinoona sekuti idivergen yekuti vadokora vanoona kuti vakagenerata opposition kubva mukarikulamu yavo yavanoda kuita iyi neimwe inonzi teacher professional council inofanira kunge ichitungamirwa namaticha but haakuonekwa ichitungamirwa neministry saka idivergen iclassical device yamadictators anoti akaona kuti vanhu vanenge vachivatsoropodza anoenda odira mavhu maziso avanhu kuti vasaona tinoona sekuti kudirwa mavhu mumaziso evanhu vemuzimbabwe kuti vasanyatsoona zvinhu chazvo zvinoshanda vaaconcentrate nokufunga kuti zvinoita here kuti tibhadhare school fees nembudzi kurote masikati isi tinoti vabereki ngavatengese mbudzi dzavo vobhadhara mari chaiyo chaiyo kuzvikoro mafees vabereki vagara vatengesa mbudzi vagara vatengesa mombe vachibhadhara mari dzefees izvozvo zvoti vabhadhare nembudzi zvinoudza mutauro zvinoudza futi neuori hwakawanda nokuti mapurize acho embudzi emombe emadhongi nezvinhu zvakadaro anozonetsa kuisa nokustandardiza muzvikoro
asi ichokwadi here kuti ndo zvakataurwa navadokora kana kuti vanhu vaakungoita havo zvejere navo
vadokora ndo zvavakataura ende zvakaripota nepublic media zvikabuda musunday mail muchronic saka hazvingave kunyepa mashoko anenge abudisa nemedia yegovernment vadokora vari minista wegovernment hakungave kunyepa ivo vadokora vanotofamba vachivhundudzira izvinhu vaitofamba vachivhundudzira maticha vanozika vanongova controvers vachivhundudzira maticha kuti anofanira kurita unoda kuritaisa munhu ane 50 years ivo vane makore akapfuura ipapo isi taangovaudza kuti nyika haiiti muchemo unongobata maticha chete kana kuchiuya retirement ngaitange kuchivhu 7 yokutanga vanovava mugabe saka vadokora vanozikamwa kutaura mazuva ano zvinhu zvine controvers saka hatingavarambiri ipapo
imiwo semasangano evarayiridzi mune matanho amuchatorawo here nenyaya iyoyi yekuti zvikoro zvibhadharwe nembudzi nekuti rimwe gore kuchazopedzisira kwakunzi aiwa iye murayiridzi chimupaiwo mbudzi kubhadhara muripo wake
hongu isu sevarayiridzi isu sepitz for example tinotosangana senational executive nemanagement pazororo ipo pano tonyorawo matsamba akawanda atinoita ndokunga munoziva kuti pane imwe yatataendesa kuparlamendi yakarambidzwa yatiri kungogadzisa tidzosera ikoko tichazowedzera futi tichienda nezvembudzi izvi kuti kungavawo here kuita education yakanaka yokuti tibhadhare muzvikoro nembudzi
asi Dr. Joe matimambofungawo here kana kumbotarisa kuti tomboti chikoro chatambira mbudzi panonge paakutodiwa kutotsvagwa danga kare mbudzi apa nevafudzi nezvimwe zvakadaro nechikafu chembudzi
ndo dambudziko ravanaro rokuti havatangi vatarisa mberi kana vachiunza zvinhu zvavanounza zvaangofanira pakarikuramu yekuti unotanga kuindodza karikuramu usati waona kuti matextbook acho kuti mudzidzise new karikuramu ariko here saka vadokora vanozikamwa izvezvo kuti vanokurumidza kumedza kutsenga kuchada saka isu hazvitibvundudzi nokuti ndozvatinoziva kuti hurumende inogara ichitaura hurumende uti inovatuma ndozvainotaura inotaura vana zima aseti zvinhu zvinongotaura zvinoperera pakutaura zvisingazopindi pagiraundi saka vadokora ishiri inomuriro wayo tozongoona kuti gunguo richaneresera moto kupi zvaratora chikuni chemoto tinozviziva kuti gunguo hariresi moto asi inowanikwa pamwe richitora chikuni chemoto
mashoko amungataurirawo vabereki nevana vechikoro vakateerera pane inonguva Dr. Joe
ini ndikutaurira vabereki nevana vechikoro kuti tisangobvuma zvinhu zvatinenge taudzwa navakuru tinofanira kuti tidzamise pfungwa tichivaudzawo zvinhu zvinenge zvichiita nezvisingaiti ndokuti nyika yedu yezimbabwe ibudirire chara chimwe hachichanyinda makumbo wakurira huva maviri dendera hariri futi rimwe chete isisi tinoda kuti tite mukombera pamwe chiri macho muzvikuru ndokuti zvinhu zvifambe muzimbabwe
maita basa Dr. Joe
tatenda
manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe Muchirongwa chedu, upenyu wedu, umwe tino tarisa za tino sangana nazo muupenyu. Anokuoneka ene mufaro, ndini wenyu, chonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndukusi ya mina, Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda jonga, tabatashuka kumagumo, chirongwa chedu, tokusi ya mina, Chris Gande, munaoze chindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7. Ngomgqibelo mhlaka 22 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanane lezinye indlela esezivumile lapha abantu abasebenzise ama-million dollars ukuze benze ama-birthday kube kuqakathekile ukuthi mamuzabale madlana encinyane nje akhunjule ngendlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyi kungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele nxa sesiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa into khona akula mama ozifalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ayiphele.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi kasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo yokuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo owayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokuqala unanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
UJoshua Nkomo wazalwa ngo-1970. So lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyange ukuzalwa kwesithi centenary. So yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula, athi nje kumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafana na engxenye lokwakha okuyi-classroom block ekhezi e-St Joseph kumbe community ye-centre development. Kodwa ukuqakathekile ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lakanazala ngalo 100 years ago. Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanane lezinye indlela esezivumile lapha abantu abasebenzise ama-million dollars ukuze benze ama-birthday kube kuqakathekile ukuthi mamuzabale madlana encinyane nje akhunjulwe ngendlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community development ngoba nawe efisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela enhle sibile kumkhumbula okwenzeka ukuthi nyane kota ika kudu kubu kumbuna uke na wefisi uke alandu ba batutuli so kumendo kube lento kondita mbeke nisela kitu enyensiwa kubuze ikotwele umbona wake uguleta enziko kubu tutuza ezimbabu ika kudu esaruleni kubule ika kudu ekezi
kutu wase ya bono kubana kukona ugunye uwaenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibedlela sekusileni kungani kanti kungavuselelwa khonoko njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu
yeah uqinisile sibili ukuthi kulesibedlela lapha uJoshua Nkomo Hospital kube lokuningi nje okuningi nxa ukuthi kulama properties amaningi kulama plazi kule hotela kuningi nje ngakona kube kuningi kube nama factory la ekhona eScotland okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the 1980s so yebo kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa unkomo lwebhede yakhe kebe kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivulwe ukuze zincedise uzulu ngoba nxasigayela khathesi ezimbabwe izibhedlela zisebenzi kuhle kuba nje ubulawayo abantu bayaha daily on a daily basis ngoba abula zibhedlela ezilemitshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lo by elections oselenziwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende wezanu PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo ze-MDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi nje bazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki kodwa into ekhona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba iswele so kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kugedo kodwa lesi sigxukuxana leveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane leveki amabandla aphikisayo ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free olu-fair olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla lamabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kwezulu laye akhankase ngoba wakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kwezulu ngoba izani isebenzisa udlakela ekutshaya abantu isebenzisa usobhuku ukwethusela abantu isebenzisa ama-overtrains kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC osobhuku lezinduna lama-overt yekelani ukuhlukuluza abantu abantwabenu ngabazali benu ilizwe liyatsha asekhipheni zani.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi abo 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELiSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule lindlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla imali isilela emabhanga. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, uhulumende kazani uwenzani uPF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries njengoba sithi khona nge-economic welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa. Kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona isitsho nge-infrastructure.
Kodwa-ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela.
I-infrastructure i-ZANU-PF yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo yokuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry ngiyenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali, basebe-concentrate kakhulu emasotsheni, i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho infrastructure leyana yaphilizeka ezikolo khathela amabhuku aphila zitulo imigwaqo yapha ozesalakololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangisa ku-productivity ukulungisa amafektri okuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba kube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukhansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqakatheke kangaka.
Bathina abadala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC ekaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru.
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-1999 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo. Kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokhuyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lolo esidlule kulo luka-2013 abanye baze bacela bebone ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU-PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni ngixoxisana labantu nje ukuthi into leyi bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzangelwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje hayi bona abazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelele ukuthi akusoze kulethe utshintsho. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMduru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba bantu sebekhuluma limi lunye umqoka-ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi bayevota. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela kodwa abuyehle ubukhokeli buzochathisela abantu phansi kwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe bangene ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubambana lokhu kuzabalekela.
Izakhamizi Ncube ziya kwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa kunketho ezedluleyo kalusasebenzi, ngalokho kuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo, uhlelo lolu olwe-Studio 7 umsakazo lowo umbona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izicwayiso njalo lezaziso zokuthi khona kumele kwenziwe njani, kuyini osekutshintshile, kuyini okungatshintshanga. okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani, ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe, yiwo futhi adinga ukuthi khona atho umhlahlandlela osukhona kozokhetho.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Ngoba izwe leli ngase sikhangela livele lifile. One, abantu abanamsebenzi. Two, yona zona indlela njengoba nengikutshela ukuthi khona ngeke ngayafika endaweni zakomankubo eBhambathi khona ngale uhamba ngeganga akulamgwaqo. Bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni eziphilisa abantu azikho, ilizwe alenzi lutho. Njalo bese sikhangela lokuthi khona inkululeko yena le kade siphuma ekuyimabazeni ensukwaneni zona lezi ezedlula ivele ayikho. Abantu bayahlukuluzwa, abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele, ngabantu abakhuluma bekhalaza. Uhulumende uvele akalalutho nje akakhanyi ukuthi khona ebantwini. Bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe lo hulumende womanyano ongani uveze okunye okuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy, multi-party democracy le development kuyini. Lanqanje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokobelo belokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yenalana abake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo. Yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube. Siyabonga kakhulu.
Ngibonge Nkomo, ngibonge labalaleli bohlelo.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngumtungameli Nkomo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lindaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo. Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile. Lina ke limi ngapi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona?
Into enhle make sithi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalise nzima kangaka, kodwa kuyasimangaza nje anwenye ukuthi sibe kode esike yambuthanisa amaphathizane amaningi mbidana ayenine so far. Then sitile abanye ababili kutangela lo Mjuru abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenzena ngayiphi indlela. Njalo sikhangele ukuthi uMaya Mjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe. So angikwazi ukuthi umela obani exactly, but into enhle nje ma bekhuluma ngokuthi kukanjani kulise umbuso kamgazi abantu bebambene, ngoba siyakwazi kubani ukuthi akulaphathi eyodwa engakwanisa ukuthi kise umbuso kamgazi lezanu-P_F inqoke. So ma bekhuluma nge-coalition njalo kuyi-coalition elesifo zabantu njalo ekhangela iwobe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals, into esiyithakazelelayo njalo siyabakhuthaza.
Ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyano nalo omutsha osubambanisa amanye amabandla?
Njengoba lisazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona, njalo khonoko kutshengisa sobala ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene. Njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye, inasmuch as kusimangaza ukuthi sebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona, njalo iminyango ileyo lokhu ivele ngiyabonga so njengoba ndingathi isifiso ngibona ngani kuzakulinyiswana ukuthi sibone ukuthi singasetshenza njani between ikode lalabantu bekumbo kwabo ukuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokhana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokuthi eriza eritaye echiye zombangazwe mayefika iminyaka engu-80 njalo siyananzelaukuthi iminyaka engu-80 kakayidiki uzayidikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamthenduli ukuthi betho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ngayaphumula kumbe hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke into yokuthi i-principal party yabilama-province ayo yabilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona yabizapho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le mazingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqeda i-term yakhe iphela ngo-2020 ku-congress elandelayo so ngumuntu okhona manje kade esifa ukuthi echiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Kristandi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isarisa ukuthi irejiste ukuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha sazalele emuva esikhathi esiningi kugcina kusiphambanisa ikakhulu impumelo yethu ethu so ngikhuthaza wonke umuntu sukumeni ngobuningi bethu sihambe siyerejista ukuvota ma iveki iqalisile i-program yakhona ngiyabonga kakhulu
hhayi lathi sibone okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa nonkosazana Victress Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eyezim imbokodo yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizinisi. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akuloni iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe azakwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapho azathengisa khona izinto ezizamnika imali ethexaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Mayebuye le mali yakhe ifuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiyiphethe ifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ikuthi sithathe umama noma njengoba lakusila e-South Africa sihambe naye simbonise ukuthi ma ufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo bhizinisi lakhe asekhethe ukulenza ngoba kuqakathekile kubhizinisi ungaba layo imali kodwa ungela lwazi ufana nomuntu ongalalutho simdirect ukuthi ikaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udinga ama-tray okubaker uflower aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile imali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibhizinisi lakhe inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sine mali engaka sikusiza uvula ibhizinisi lakho ma usuvula ibhizinisi lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthi akhiphe i-albhamu thina siyathatha inhlangano sinemali sithathe imali sinikeze umama akhuphe i-albhamu usekhuphe i-albhamu lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe inhlanganiso inzuzo singe yakhe usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe
khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini
indaba yamaphepha vele izohlala ihlupho ngoba siyazi ukuthi iningi labomama balapha amaphepha balawo lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amapermit abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba umama benjani behambele emuva mhlawumbe lolwazi lungekho silabo omama abalamaphepha silabo omama abalamapermit silabo omama abalamaZimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu ma umuntu ele-aslamu ma ibhizinis lela lifuna livume ukuthi alivule nge-aslamu uyarejista athola i-certificate sokuthi alelo bhizinisi lakhe le nhlanganiso ezakwenza ukuthi izame ukusiza omama ukuthi ma kule ndlela yokuthola amaphepha bawathole umama asigqugquzele ukuthi basebenzise abantu balapha e-South Africa abalama-ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni wena sicinisale ungasilala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyakulala phendula kodwa sikugqugquzela manje omama uma bekhona abalamaphepha abaseZimbabwe kungangcono ukuthi ma wena ongela amapha ufuna ukuvula ibhizinisi lakho usebenzisane labomama baseZimbabwe ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela amaphepha usebenzisa amaphepha kalo mama lawe awuzitholi usincindelezekile kumbe wena uzithole ekugcineni susala ungasela lutho
manje omama abalidingayo balithola ngapi
le number zocingo zabantu yasilo publicity officer lesilo marketing khona mina njengomgcini sihlalo zikhona number zami kanti la ku Facebook sikhona futhi i-page lethu lithi Zizimi Mbokodo ku Facebook labo mama basendaweni zonke South Africa Botswana Zimbabwe labase UK Malawi we've got someone ose Canada so sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona sposa khona kodwa siyahlangana physically silama zemhlangano esiyenzayo sinokuhlabelela sinama amalanga esenza ngama parties kodwa uma kuyikuthi awukwazi ukuhlangana nathi uyafisa ukuhlangana lathi kule nombolo zecingo esingazichiya zabantu ongabaxhuma ungasixhuma ku Facebook Zimi Mbokodo iwebsite www.zimwomeninsouthafrica
khona liza sungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni
inhlanganiso yeZimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO kodwa sizoyethulwa ngokusemthethweni mhla ka 7 May ekulanga labo mama i-Mother's Day silabantu abavela kuZim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqaba uThomabena uzobe khona ezokhuluma labo mama ngendaba zamaphepha silinhlangano yeabalobi bakithi esebenzela phe South Africa bazayo bekhona bezokhuluma labo mama ngendaba zokulova silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu la inhlangano ezindala ezijineyo indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined School kukhona Peterson lo Twist e-Hillbrow kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane letafula omama bazafika bafake khona into zabazithengisayo bakhangise bazithengise kulo mama esimsizileyo ngumlobi simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe aliprinte lize liphume sobe sililontsha lalo kanye le-organization yeplace ibonise ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu siyenza isibonelo ngalo mama esesimenzele sivule i-organization yethu
sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo
kubonga mina dadethu
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo sixoxelaye esesouth africa asidibaleni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha ewashington dc
hayi siyabonga sithandekile Take for a nanny, Slalele Ingoma, Gasandra and Devele, Etuayona Ingoma.
Ingoma,
singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla leMDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyi kungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.